Studio 7 yaita hurukuro pamusoro pezviri kuitika muZimbabwe pakatariswa sarudzo dzegore rinouya. Vataura pamusangano waitirwa pamuzinda weVoice of America muWashington DC vanosanganisira Dr. Chipo Dendere avanodzidzisa pachikoro chepamusorosoro mudunhu rePennsylvania, Dr. Roderick Machekano avanoshanda vari muWashington DC, Chipanga Mazano munyaya dzebudiriro, Dr. Tauya Katso pamwe nemumiriri weAmerica muZimbabwe Ambassador Harry Thomas Jr. Musangano uyu watanga na 10 dzemangwanani ukapera na half past 11 dzemangwanani uye wavhurwa zviri pamutemo nemukuru weVoice of America amai Amanda Bennett. Hurukuro dzanhasi dzanga dzichikokerwa nemumwe wangu Blessing Zulu. Vachitaura pamusangano uyu Ambassador Thomas vati America icharamba ichidyidzana neZimbabwe. Vati nyika yavo iri kuvaka muzinda mutsva muHarare uyo uchadya mari inodarika $200 million emamiriyoni emadhora. Ambassador Thomas vati weAmerica iri kubatsira Zimbabwe nemari yemishonga, chikafu, budiriro pamwe nekuendesa vana kuzvikoro zvepamusorosoro muAmerica kusanganisira Harvard University. Dr. Dendere vatiwo remangwana reZimbabwe riri parumhana nzombe sezvo zvinhu zvisina kunyatsojeka kuti Zimbabwe ichamira sei mushure mesarudzo. Vati mapato anopikisa anogona kukunda izvo vati havasi kunyatsotarisira. Vatiwo ZANU PF inogona kukunda musarudzo idzi zvinhu zvoramba zvichioma semaomero azvakaita pari zvino. Uko Dr. Machekano vati sangano ravo reZimbabwe Diaspora Network North America rina urongwa hwekuti vari kunze kwenyika vabatane mukusimudzira nyika yavo. Tabata Dr. Machekano kuti tinzwe zvakawanda.
Ini ndauya ndakamirira bato redu rinoona nezvekubatanidzwa kwezvizvarwa zveZimbabwe zviri mudiaspora. Saka ini shoko randanga ndinaro guru kune vamwe vedu vari mudiaspora nderekuti kuti titarise nezvichaitika zviri pamberi ngatirei tinobatana tichikurukura kuchinjana pfungwa tichisimudzira nyika yedu. Pane mikana yakawanda chaizvo inoda isu vana veZimbabwe kuti tinge tichibatsira kumusha, kungava kusimudzira nyika, kungava kuvaka maindustry. Pane mikana, saka ngatibatanei tichitaura tichipa ruzivo rwedu rwatiri kugamuchira, rwatiri kudzidza tichibata muno mune dzimwe nyika dzakasiyana siyana, asi tichikwanisa kutransfer information iyoyo.
Nyaya hombe, Dr. Machekano, inochemwa nevana veZimbabwe munyaya dzesarudzo nezvinobuda musarudzo kana zvinozoitika sarudzo dzapera inyaya yekuti hurumende iripo here neZANU PF ikanga iri yadzoka havaone paine shanduko. Kurudziro yenyu munoona ichitambirwa here kana vanhu vachinge vachitarisira kuti ZANU PF ndiyo ichangodzoka zvakare mukutonga kana sarudzo dzaitwa gore rinouya?
Uyo mubvunzo wakanaka chose, asi pari zvino hatizivi zvichaitika mumakundano ari kuuya, mumakwikwi ari kuuya. Zvakamboitika rimwe gore kuti musangano weMDC wakambowina, saka unogona kungowina kana kuti iyo ZANU PF inogona kungodzoka pachigaro zvakare. Asi kunyanya isusu vediaspora tinoti izvo hatina bato ratinorerekera, asi kuti kudhevhelopwa kwenyika, kusimudzirwa kwenyika ngachive icho chinangwa chedu. Izvo zvokuti uri kutonga ndiani ngatizviisei padii, tichitraya chete kuti hama dzedu dziri kumusha dzigadzirire mabasa, tizame kumutsa maindastry. Tiri munyika dzakasiyana siyana, tinokwanisa kuwana mari, saka tikatora mari iyoyo tinosimudzira maindastry awira pasi, tinokwanisa kuvaka Zimbabwe yedu kuti ibudirire.
Pane vamwewo vakapa pfungwa dzavo, Dr. Machekano, pamusoro pezvivarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kana kuti vanonzi vari mudiaspora ivava kuti dai vaedzawo kuti vakurukure kana kugara pasina hurumende, vapiwe mikana yekuumba mishandira pamwe nevarimi kuti Zimbabwe inge ichisimuka zvakare kuburikidza nekurima nokuti maindastry akavhara. Imiwo seZidna, mune urongwa here hwakafanana nekurudziro idzodzi?
Ndizvozvo chaizvo, ndo zvatiri kukurudzira muzvizvarwa zviri munyika dzakasiyana siyana kuti izvo dzikabatana dzichiya pamwe chete dzinokwanisa kuva neshoko rimwe chete kuti dzitaure nehurumende kuti kana paine tingati mafarms anenge aripo, kana kuti ingava iri any economic activity, vanhu vari mudiaspora vange vachikonsidwawo vagokwanisa kuva vanowana chidimbu chavo mune kusimudzirwa kwenyika ikoko.
Beyond 2018 elections,
izita rinenge kana kuti izwi rinenge rakati simbei kune vakawanda vanogona kusvika kuti chii chingazoitika kana sarudzo dzapfuura dza 2018 mungarerutsa sei mutauriwo
hongu ndinoziva hangu kuti kose kose vanhu vane tariro asi kungoti isu ngativei tinonge takatarisa kuti avo vanenge vachivhota vavhote mune runyararo runyararo chinhu chikuru nekuremekedzana hazvinei kuti wabudirira ndiani ngativei tichiziva chete kuti tese tiri vana vezimbabwe ngapasava nemhirizhonga zvinhu zvichatifambira chete
vanga vari Dr. Roderick Machekano vanove mutauriri wesangano rinomirira zvisvaro zvezimbabwe zviri kunze kwenyika rezidna vari parunhare muno muwashington dc nestudio 7 muno mustudio 7 tatsikwa naDr. Frank Guni vanove chizvarwa chezimbabwe chapindawo mumusangano waitwa pavoice of america nhasi tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 Dr. Guni
zvakanaka chose vajonga
maona sei hurukuro yanhasi Dr. Guni
aiwa taita hurukuro yakaisvonaka zvachose tichizeya maringe nenyaya yesarudzo iri kogore rinouya 2018 uye isusu venhengo vebato riri kutonga rezanu pf tiri kutarisa kukunda kune mutsindo uye tanga tiri kukurudzira vanhuwo vari mudhayaspora kuti ngatibatanei tisimudzire nyika yedu upfumi hwenyika huende pamberi upenyu hwevanhu huvandudzwe
ndofunga kana manga muchitevera zvanga zvichitaurwa nevakawanda Dr. Guni vanga vachichema kuti zanu pf yakadzoka zvakare mumasimba hapana chinoshanduka zvinongoramba huri upenyu hwakaomera vanhu semakore makumi matatu nemanomwe adarika zvii zvamungavimbisa vana vezimbabwe
chatinovimbisa vana vezimbabwe ndevezvekuti beyond 2018 panopera maelections zanu pf ichaita mainternal reforms anoita kuti vechidiki vapinde muzvigaro vane pfungwa nyowani dzinoitawo kuti nyika yedu itarisire zviri pamberi toona kuti nyika yedu yobudirira tisingatarise kuti vebato ripi ndovanofanira kuramba vachitonga asi kuti chatinoda kubudirira kwenyika yedu yezimbabwe
nyaya imwe inochemwa nevana vezimbabwe Dr. Guni inyaya yekuti zanu pf panenge paoma zvinhu inohwanda nezvirango kana zvitarafu zvakatemwa nenyika dzekumawirira asi tanzwa mumiriri weamerica muzimbabwe ambassador Thomas vachitaura kuti dai zimbabwe yachisiyana nenyaya yekungoti masanctions kana kuti zvitarafu vatarisa nyaya dzekurima kudzisimuke nokuti haisi Bulawayo chete kana Harare ine maindastri akavharwa asi zvakaitikawo kana muno muamerica matambira sei kurudziro iyo
aiwa ipapo hatiwirirani nawo nekuti dai zvirango zveupfumi zvisina basa vanofanira kunge vazvibvisaka kana zvisingashande uye kana zvisingatsitsiri zimbabwe ngavazvibvise
zvii zvamungavimbisa vanhu tichitarisa kubva nhasi kusvika 2018 elections nokuti inhasi chaiye tiri kunzwa vanhu vari kuchema kuti vatadza kuenda kumamisha nekuti mari mumabhanga hamuna
mari chinhu zvinonetsa chatinovimbisa vanhu ndechekuti tinoda kuti pave nerunyararo munyika tibatane pamwe chete uye ngatitarisei zimbabwe senyika yeti tese tisaitarise senyika yezanu o nyika yeopposition munhu wese ari muzimbabwe ari kutambura havasi vanhu vezanu chete vanonzi ndo vari kuwana havasi vanhu vemdc chete vanonzi ndo vari kutambura kana veopposition zimbabwe ndeyedu tese tinoti ngatibatanei sevana vezimbabwe tivandudze upfumi hwenyika yedu
aiwa tinotenda zvikuru Dr. Frank Guni Dr. Frank Guni chizvarwa chezimbabwe chiri muno muwashington dc vanga vari pano pamuzinda wedu wevoice of america